Zvokutenga zvavakutobhadhariswa kana ndimi Manuere. Simba renyu rava kunetsa kuwana dare guru Manuere. Kuona muprofita tobhadhara mweya wenyu Manuere. Zvine gomita vekubvisa pasvondo kana ndimi Manuere. Vane mari ndivo vopiwa zvigaro mukereke Manuere. Vangachena panhumbi asi mwoyo yavo itsito. Aya mapere muwai ari kuti zvetaro. Tenderai aya makuma ari kuba nebhuku. Idzi inganga mutemberi dziri kuba nebhuku. Vanokuti tipe zvese zvamunazvo ishe vachakudzore. Chikuti chengeta mufambisi unofadza Manuere. Mari yako ukapa mufambisi watofadza Manuere. Kuroti ukaipa kunherera watofadza Manuere. Mari yako ukaipa kunherera watofadza Manuere. Chechi yedu ikangupa kunherera yatofadza Manuere. Chirikadzi zvirema kunyangwe bofu watofadza Manuere. Murifuza mukomba topi asi verenga iwo magwara. Makatsungaira sisirusa peta verenga iwo magwara. Muchapfidza nemaguma kumaya amuverenge magwara. Inzwai ndichimbokunyaurira zvinotaura magwara. Tererai ini ndimbokurukura zvinotaura magwara. Hakuna ichinobva kudenga razve chinotengeswa nemara. Hachiko chingabve kudenga razve chingatengeswa nemara. Kuponai nyasha dzamanuwere hazvitengeswe nemara. Iyi nyasha dzeropa pakauwari hadzitengeswe nemara. Kunyangwe ropa rake Manuere haritengeswe nemara. Zvokutenga hazvidi kubhadhariswa unotenga nenyasha. Zvokupona hazvidi kubhadhariswa unopona nokutenda. Chenjerai mukada kubhadhariswa munoguma maromba. Iyi nganga dzinoda kubhadharisa munoguma maromba. Your glory is upon me, and the fear no evil. Your glory is upon me, and the fear no evil. And the fear no evil. And the fear no evil. Manuere dare guru.